and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 9 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechitatu kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu, kana kuti 885 vafa vari vapfumbamwe. Kutongwa kuvatori venhau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat kwatanga nhasi kudarira Magistrate Kumbare. Kambani yehurumende inotengesa mafuta inoti kana hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari, dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya hariperi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechitatu kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu, kana kuti 885 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevasere nezuro. Vanhu makumi maviri navaviri vakabva kuSouth Africa, makumi maviri nevasere vakabva kuBotswana, uye makumi mana nevanomwe vanhu vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete akabva kuSwaziland. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi pane zuro vanosvika mazana manomwe nemakumi mana nevaviri, kana kuti 742. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vachidarika zviuru makumi masere nezviviri nemakumi manomwe nevanomwe, kana kuti 82,077. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe, kana kuti vadarika 12,231,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvitatu, kana kuti vadarika 553,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika mamiriyoni matatu nezana nemakumi manomwe ezviuru, kana kuti vadarika 3,170,000. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kupa vashandi vemuzvipatara zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. Izvi zvinotevera kubatwa kwevana mukoti gumi nevasere nechirwere ichi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, kana kuti UBH, mushure mekurapa mumwe murume ainge aine chirwere ichi. Mwedzi wapera, vamwe vana mukoti gumi nevana vakabatwawo nechirwere ichi pachipatara cheMpilo. Vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana mukoti navanachiremba makumi matanhatu nevasere vakambomanikidzwawo kumbogara kudzimba paUBH zvekare mushure mekurapa mumwe murwere weCovid-19. Mutauriri wesangano reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vakaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakatonyanya kuipa kuzvipatara zvematunhu zvisina zvekudzivirira vashandi vemuzvipatara zvakakwana. Atina ukwanisa kubata mkurano na nezvekurwiswa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomva, sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo, avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna vanamukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara.
Ichokwadi vanamukoti vakawanda vachabatwa nechirwere ichi. Vanamukoti vakawanda vanganga pari zvinhu zvapo tisiri kuvaziva. Asi isu tarisiro yedu nekuona kwedu nekumafambira ari kuita zvinhu muno muzvipatara zvedu, vanamukoti vakawanda vari panjodzi dzekutapurirwa chirwere ichi. Ivowo vachitapurirawo chirwere ichi kuvarwere, nekutapurirawo chirwere ichi kuhama dzavo, nekutapurirawo chirwere ichi kumaZimbabweans pavanonga vachifamba mumazupko mumabhasis avanofamba navo.
Ko chii chiri kukonzera kuti zvidai?
Nyaya iyi inokonzereswa nekuti hakuna PPE yakakwana muzvipatara. Takasobvira kare tichitaura nenyaya iyoyi kuti kana hurumende ikasava serious nekuprovida mapersonal protective clothing muzvipatara kuna ana mukoti, tichaona zvipatara zvichivharwa nenyaya yekutoshaya vana mukoti vichinge vaendeswa kuma isolation mushure mwekunge vatesta positive. Ndo zvaakutotanga kuitika izvozvo nekukwira kuri kuita makesizi edu muZimbabwe. Vana mukoti havana zvokushandisana, havana zvinovadzivirira, vari panjodzi huru zvakanyanya nenyaya iyoyo.
Tiri kuonawo kuti kunyika dzakabudirira kwakatangawo chirwere ichi kupararira, pane kurudziro yekuti vashandi vemuzvipatara kusanganisira ivo vakoti navana chiremba vapote vachivhenekwa kuti vane chirwere ichi. Izvi zviri kuitikawo here munyika?
Hakuna zvakadaro zviri kuitika muno muZimbabwe. Vana mukoti vakawanda vazhinji muzvipatara zvizhinji havana kutombobvira vatestwa kubvira nekubvira COVID yatanga. Isu takasobvira kubva yechitanga tichitaura kuti hurumende ingaiteste all health workers pamahospitals ose. Izvi taitarisira kuti ndo zvichaitika, but hakuna zvakadaro zviri kuitika muzvipatara zvedu.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kutongwa kwevatori venhau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Chakawira wekambani ye263 chat kwatanga nhasi kudarira magistrate kumbare, vaviri ava vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 National Lockdown Regulations. Muchuchusi panyaya iyi vaLawrence Gangarawe vati Chikore naTakawira vakapinda muchipatara chePark Town muHarare musi wa22 Chivabvu zvisina mvumo, vachida kutaura nenhengonhatu dzeMDC muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vainge vapambwa nevanhu vasati vave kuzivikanwa pari zvino. Zvinonzi vari muchipatara imomo, Chikore naTakawira havana kutevedzera mutemo wesocial distancing. Izvo zvakazoita kuti vakuru vakuru vepachipatara ichi vadane mapurisa, izvo zvakazoita kuti vaviri ava vasungwe. Asi Chikore, uyo ari kumiririrwa negweta vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights, pamwe naTakawira uyo ari kumiririrwa navatonderai Bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungwa apo vaiita basaravo. Chikore audza mutongi wedare kuti akasvika pachipatara ichi akaita zvinodiwa kudzivirira chirwere ichi, uye aramba kuti akatadza kutevedza mutemo wesocial distancing. Takawira ari kurambawo mhosva iyi achiti akapinda pachipatara ichi mushure mekupiwa mvumo nemagweta enhengo dzeMDC, uye akatozoshamisika ave kusungwa kunyange hazvo ainge aratidza mapurisa magwaro ake ebasa. Achibvunzurudzwa nemagweta Mota achikore natakawira motikiti varikita nyaya iyi vaColin Makore vauza dare kuti havana kuona vaviri ava vachipara mhosva asi kuti vakanzwa nevakuru vakuru vepachipatara ichi vatiwo vanoziva kuti maward epa Parktown Hospital madiki uye munobvumirwa mushanyi mumwe chete nekudaro pakapinda chikore natakawira vanhu vakange vatowandisa muward yaive namamombe chimbiri namarowa vamakore vabvumawo kudare kuti vaviri ava havana kuvapikisa pavakavaudza kuti vabude muchipatara uyewo kuti havasi ivo vakavasunga asi kuti mushure mokuvabudisa muchipatara vakavatambidza kumapurisa ekuwaterfalls ayo akazovasunga vasaurombe vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi wechina chinouya
nyaya haina kupedzwa nhasi nokuda kwenguva iripo nekuti vamakore vachiri kuda kuti vabvunzurudzwe nesumagweta awanovaini navabatasara saka nyaya iyi tadzitidzoke kudare musi weThursday next week musi wa16 pachanga pachizodzoka zvakare vamakore mumufakazi kana kuti witness aripo
mune imwewo nyaya yekumatare ekumbare kwakare vatori venhau panashe makufa naPritchard Mahove vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinonzi nemapurisa azvibvumidzwe kana kuti disorderly conduct pachirungu vaviri ava vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights makufa audza Studio 7 kuti asungwa nemumwe wake uyo ange achiita basa rake rekutora mifananidzo
Tasungirwa kuti iye anga achitora mifananidzo tichibuda mucourt saka tacharjiwa with disorderly conduct and ndacharjiwa futi nekuti I was collaborating with him and tazoreleasewa mushure mekunge Zimbabwe Lawyers for Human Rights yatumira magweta kuti atibatsire saka tareleasewa in their custody and charged with disorderly conduct
Kusungwa nekushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo svondo rapfuura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasaina mutemo weFreedom of Information Act uyo unofanira kurerutsa mashandiro evatori venhau pamwe nekuti vaite basa ravo vasingambunyikidzwe hatina kukwanisa kutaura nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Kambani yehurumende inotengesa mafuta edzimotokari yePetrol Trade inoti kana hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari dambudziko rekushaikwa kwemafuta aya munyika hariperi Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vachipindura kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari munyika ringapedzwa sei vakasanobata chigaro chemukuru wePetrol Trade vaGodfrey Ncube vati izvi zvinogoneka chete kana vemabhizimusi vakapiwa mukana wokunotenga mafuta vouya votengesa nemari yavanotara pachavo
Currency liberalization, they would see if my companies can source their own foreign currency and then also bring the fuel on their own. But I don't remind you, of course, the negative side, they would not pay Zano Kuira. I see demand in a reduced because my price is not Kuira. So in the meantime, you know, when we eliminate even the non-essential shit, the driver's in a need, you feel the Akanyanya, who could manage the demand side of the fuel. Ku subsidize the fuel wongu kunobatsira it can be done kuma essential areas in the economy but some of the fuel can actually be liberalized and then vanhu votenga inoenzana neprice yokuunza fuel
Vancube vabvuma kuti kuita izvi kunokwidza mutengo zvakanyanya asi vakati ndonzira ingabudisa nyika mudambudziko rave nemakore ane chitsamari chitsviriridza rekushaikwa kwemafuta Vancube vati kumirira mafuta anobva kuhurumende kuri kuita kuti mafuta ave mashoma munyika sezvo vari kuwaniswa mafuta awanenguva dziri kure. Varatidza kushomeka kwemafuta ari kutengwa nerubatsiro rinobva kuhurumende nemuenzaniso wavapa, vachiti pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rapera vakatengesa mamiriyoni makumi mashanu, asi munguva yakafanana iyi gore rino vatengesa marita mamiriyoni makumi matatu ane matanhatu chete.
Last year takakwanisa kutengesa about, ne 6 months takatangisa kutengesa about 50 million liters of my product as a diesel and petrol. But gore rino yaredusa takakwanisa kutengesa about 36 million liters. Zvinoratidza kuti yadzikira bishana fuel nemhaka yezvinhu zviri kunetsa izvozvo zveforeign currency.
Vachibvunzwa kuti basi ravo rinotarisira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari rini, munyori mubazi rezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati dambudziko iri haringaperi kana mari yekunze ichiri shoma munyika, vachitiwo kugadzirisa dambudziko iri kunoda nyika yese kwete basi ravo chete.
For us, we don't want any queues, chef. The queues are here because of the situation we're in where we don't have sufficient foreign currency. But I have to come back to you based on all the issues which we have discussed to say when do we then have foreign currency matching. And for us, the auction system, once it's now fully operational, we believe that the queues will also end. Because when these guys have access to foreign currency, which they don't have to go through third parties to access, it will then be much easier and faster to do away with queues.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti urongwa hwekushandisa smart card mukutenga mafuta hwakataurwa nagovernor webhanga guru renyika vajohn mangudya, apo vaiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya, amai Magombo vati urongwa uhwu hwakadzorerwa shure nedenda recovid-19 vachiti pane zvaida kunotengwa kuchina. Amai Magombo vati vanga vasingakwanisi kutaura kuti urongwa uhwu huchabudirira rini, kunyange zvazvo vamangudya vakaudza komiti imwe iyi mwedzi wapera kuti vaitarisira kuti kupera kwemwedzi wachikumi vanenge vaedza kushandisa kadhiri kuona kuti rinoshanda here. Izvi zvatsamwisa zvakanyanya komiti yeparamende iyi yati vanoona sekuti bazi rezvemhando dzemoto riri kutadza kuita basa rayo, sezvo amai Magombo vatiwo vatangawo kunzwa nenhengo dzekomiti nhasi kuti magaraji mazhinji anotengesa mafuta munyika ari kutengesa nemari yemadhora ekuAmerica kana kuti makupona anotengwa nemari yokunze. Komiti inoti mabasa akawanda ekuvandudza nyika ari kukanganiswa nekushayikwa kwemafuta edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rava nevanhu vanodarika zana rezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvi zvaita kuti dunhu iri ritarwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi, sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine utachiwana hwecoronavirus. Kubva mukupera kwegore ra2019, nzvimbo dzakawanda mukenya dzanga dzichivhiringwa zvirimwa nemhashu idzo dzakawandisa munyika iyi. Mhashu idzi dzinonzi dziri kuvhiringa zvakanyanya kuwanikwa kwechikafu munyika iyi. Maonero akasiyana pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuvaka chiumbwa chesvikiro rambuya nehanda charwe nyakasikana Hurumende ichiti iri kuzadzisa ruremekedzo rwayo kumabasa akaitwa nambuya nehanda ekutungamira chimurenga chekutanga chekurwisa vachena muhondo ya 1896. Sivamwe zvikuru vanopikisa hurumende vari kuti hurumende iri kutambisa mari zvikuru munguva ino nyika iri kutatarika zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. Umo munonzi hamuna mishonga, vana mukoti navana vachiremba vari kurangwa mabasa uye nyika iri kutatarika munyaya dzezveupfumi. Hurumende yakazivisa kuti chiumbwa ichi chichadzikwa panosangana migwagwa inoti Samora Mashela Avenue naJulius Nyerere Way muHarare, uye dare remakurukota rinonzi rakatopasisa kare urongwa uhu, uye basa rinonzi rakatotanga mwedzi wapera richitarisirwa kupera mukupera kwanyamavhuvhu. Svikiro rambuya nehanda iri rinonzi rakazosungwa muna 1897 rakazourayiwa richiita zvekusungirirwa muna 1902. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU PF mudunhu renorth America vaRegis Vusango Charumbira, pamwe nemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu renorth America zvakare vazvidzai Ruzvidzo. Tatanga nekubvunza vaCharumbira kuti sei hurumende iri kukoshesa chiumbwa ichi pamberi pemamwe matambudziko ose ari munyika.
It's a government. Kuti Zimbabwe yacho yakauya sei. Tinoona zvakakodzera kuti even mishakabhu yakafa yakava iyo yakavandura chimurenga chedu cheZimbabwe kuti tizonge tiri pano sevana veZimbabwe tikwanisa kudzieta tikwanisa kuti tienjoye Zimbabwe yacho zvakanaka naka. Zvine zvakanakawo kuti chivanhu chedu kukafiwana nasekuru vedu pane zvatinovata zvinovavengawo zvakanaka. Saka nyaya yekuti mbuya nehanda vana kukwanisa kupuwa edecent burial, tiri kunzwa kuti mutombo wavo wakaitwa inonzi etrophy ukaiswa kunonzi kuengland, vana queen vakautora vakagarawo ikoko. Saka izvozvo zvinhu zvokuti isu tiri kuonawo sokuti sezvotisina kuwana kukwanisa kuripiza mutombo wavo tikwanisewo kuvarespekta nokuvapawo stage iyo yavo yokuti vanhu vanokwanisa kuti kuionawo muZimbabwe.
Regai ndikubatei muromo ipapo vaCharumbira. Varuzvidzo, munotii neurongwa huri kuda kuitwa nehurumende hwekuisa statue yambuya nehanda muHarare?
Ini ndiri mumwe wevavo vanununʼuna vakumbuka nezviri kuitwa nehurumende parizvi. Zvinorwadza chaizvo kuti hurumende nhasi vaona kuti zvinokodzera kuti vaise statue yambuya nehanda. Ini kwandiri hapana chakaipa kuisa statue yambuya nehanda, asi priority yavo yekuti vafunga ivo kuti kuisa statue yambuya nehanda ndozvinobatsira. Asi muzvipatara vanhu vari kuchema, hakuna mushonga, maindastry akavharwa, zvinhu hazvisi kungofamba. Zvamira kuti zii kuisa statue yambuya nehanda pari zvinhu hazvina zvazvinobatsira. Asi dai vatanga vagadzirisa nyaya yecovid iri kunetsa iyi, vogadzirisa zvinhu zviri kunetsa manesi ezvo zvakuti hatina mari. Asi vawana mari yekugadzira statue, zvinorwadza chaizvo. Reburial haina kuipa. Reburial inodiwa. Izvo vakutaura zvestatue zvanzi tikuda kuna chinyakare, hachisi chinyakare kuita statue. Vada kutedza zvaitwa nana Rhodes nana chi. Statue isimbo inoitwa nevarungu kunoti nevanhu vatema. Kana chiri chinyakare chamuri kutedza, tedzai chinyakare. Siyanai nazvo zvana statue izvo.
vaCharumbira, manzwa megabu.
Tinoti kamito kuti kana government iriyo iri kuliga nyika, vane mapriorities anenge vakatoisa already in place. Inde chimwe chikamu chavanga vakatocho chakatonyorwa pasi kuti during the term yegovernment pane zvinhu zvakati o zvavachaita. Havasi kungoita izvozvo chete. Makaona kuti kuna Nablawai, kuna Nagwai River riri kuvakwa. Handizi kuti pese panoitwa madevelopment akanaka, vamwe vedu veopposition vari kutaridza kuti vanenge vasingacomplaini, asi pane zvimwe vanenge vachicomplaina. And I don't think kuti zvatanomukoma wangu zvinhu zvakashata, nokuti as a government hapana chakaipa kuti tinzwe kuti opposition inoti chii nezvite tichiita. Even though isu tagara tisingozozviita because zvinhu zviri pazvinangwa zvezvinhu zvatakatika tapinda muofisi tichaita.
Varuzvidzo, tiri kuona vanopikisa vari kuronga kuratidzira musi wa31 July. Ndezvimwe zvinhu here zvamungage muchitarisira kuti munenge muchiisa pamberi izvo zvekuvakwa kwechiumbwa chambuya nehanda izvo?
Tarinziro kana kuti demonstration iri kurongwa musi wa31 idemonstration iri kuda kuti vanhu varatidze kuhurumende zvichemo zvavo. Nanzwa vaCharumbira vachiti mwana anochema kuna vababa kuti havawani rubatsiro, but machemero aita vashandi vachichema kuhurumende, especially madoctors, manesi, mateachers, ingangoti macivil servants, everyone, but unfortunately mapurisa nemasoja kusachema kwavo hazvino kuti zvavana zvichimbo vanazvo saka dai hurumende yateerera ikusharuno musiwa 31 pane inonzi peaceful demonstration ikuru ngavateerere zvichemo zvevanhu kuti vanhu vari kuda kubvoti kuti ibwe togara pasi nevanhu toona kuti tingasongesei maproblem avo ndikungozwa izvezvi kunzi tinorakasi kurakashireiko vanhu vane zvichemo vacharumbira please taurirai hurumende kuti ngaiteererewo zvichemo zvevanhu
regai tinzwa vacharumbira
chechu inozoendwa papai kana tagadzirisa zvichemo izvi
vacharumbira munoti ine urongwa hwe 31 July hwekukuratidzirawo
musi wa 31 July vajonga isu tawana umbowo hwakakwana umbowo hwatinahwo currently vajonga ndehwekuti pari kunzi pane over 300,000 yakadhonetwa neaid maorganization ari outside Zimbabwe vari kuda rezvivi chete saka mari dzakadhonetwa kuti munhu wega wega achanoprotesta anofanira kuti apuwe 20 US kuti vaende vanoratidzira saka haisi nyaya yekuti tiri kutaura nhano
30 seconds mukoma Rusvidzo
vacharumbira zvekunzwa izvi zvamune ruchidzwa tangai mazaudanzwa chokwadi hekaundi kwete zvamakanzwa inhema hakuna munhu ari kuhamba ari nokuti ademonstrata munhu ari kuenda kudemonstration nekuda kwake kwete kubhadharwa hakuna zvakadaro kunyeperwa inonzi propaganda yamuri kutaura iyoyo hakuna zvakadaro kuti munhu ari kuhamba ari kuti aende kudemonstration
vanga vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu renorth America vazvidzai Rusvidzo vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF mudunhu renorth America vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswera se pastudio 7 apo vashamarari vese vestudio 7 vanotiudza nhau dzechokwadi dzisiri dzemanyepo. Ini ndinoitwa Shengai Mhari dzandiri kuno kuJohannesburg. Chando chete kwatonhora veduwei ndozoenda kuZimbabwe kondoti yeishi ZANU PF yatinyanyira. Kudai vambubvawo pachigaro vasiyiro vanhu vakomana vechidiki pamwe nyika ndokuti iende mberi zvazviri izvi zvizviita kuvara ndatenda hangu.
Makadini mese kwamuri, maswera sei, manheru, mangwanani, zvinoda nekuti uri kupi. Zita ndinoitwa inini Precious Chiuswa ndiri kuno kuFernaheng kuSouth Africa. Chekutanga ndinoda kukorokotedza iyo nyika yeNew Zealand because ndinonzwa kuti iko hakusina ma new cases kureva kuti chirwere ichi vachikurira saka ndinoda kuvakorokotedza. Chechipiri, ndinoda kukurudzira vanhu kwese kwatiri kuti please itai zvamunokurudzirwa neveutano nenyika dzenyu kuti kana vachitaura zvokuti social distance kana vachitaura zvokuti izvo mupfeke ma respirator kana ma face mask muite saizvozvo nemhaka yekuti ndinoona kuti pana vamwe vanhu vanototora chirwere ichi just for granted havatombochitori kana serious. Unotonzwa vamwe munhu achikupikisa kwanzi hakuna zvakadaro kwanzi vanotongora ngotichidzira munhu akadaro unoona vachishare macigarettes unoona vachishare one cup to drink a cold drink ozoona vamwe vanhu kuti ana achinhanikira vachi ana achipfeka hake dust mask kana kuti ndoti chiko face mask kana dust mask yandiri correct asi at the same time unoona achishaya cigarette saka purpose yacho yekupfekera face mask ndeye muchishaya cigarette.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu wevanu wabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nechitatu kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 885 vafa vari vapfumbamwe. Kutongwa kwevatori venhau Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Chakawira wekambani ye263 Chat kwatanga nhasi kudarira Magistrate Kumbare. Kambani yehurumende inotengesa mafuta inoti hurumende ikaramba ichitara mitengo yekutenga nekutengeswa kwemafuta edzimotokari, dambudziko rekushayikwa kwemafuta aya hariperi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamayamazi abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma isolation centers ola lawo uthola abantu bayabaleka bengazange betestwe kuhle.
Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike ikhulu 98 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Kuqoqwa umhlangano phakathi kwenkokheli yabokholo lwesiKristu lenkokheli yamavandla ezombusazwe achiyeneyo okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 Chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi embare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike ikhulu 98 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 206. Abagulayo okwamanje bangamakhulu edlula ayisithupha 670. Njalo selibulele abayisitshiyagalolunye 9. Asebehlolwe umkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalombili 82,077. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12.2 million. Kuthi asebebulewe yilo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 553,180. Asebesindile bayizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 522,104. Asebefile bayinkulungwane phose ezilichumi lambili 12,206. Asebesindile bazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 254 ngokuthi okwenhlanganiso ye-African Union. Idolobha lakoBulawayo selilabantu abedlula ikhulu lengxenye 154 asebetholakale belegciwane le-coronavirus. Izolo kuphela kubanjwe abantu abangamatshumi amahlanu lanye 51 okulinani eliphezulu ukwedlula zonke izabelo eZimbabwe. Iningi lalaba bantu ngabatholakala ebantwini abangazange baphume elizweni okwehlukanela lokho obekuphuma ngaphambilini ukuthi inani elikhulu liyabe lingelabantu abavele phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abangamachuma amabili lanhlanu yi-25 balabo ababanjwe bele COVID-19 sebesilile kuthi abalikhulu lamachumi amabili lanhlanu i-125 lokhe begula njalo abane sebelahlekelwe yimphefumulo ngenxa yomkhuhlane lo kobulawayo kuphela. Ukuqansa kwenani labantu abagulayo lokhu sekwethuse hathi uzulwa kobulawayo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMandebeleni. Udokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani labantu abagulayo kuveza ukungazilungiseleli kukahulumende ethi njalo abantu abavela kwamanye amazwe bayabaleka besamukelwa imuli zabo.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma-isolation centers wona lawa thola abantu bayabaleka bengazange betestwe kuhle.
Kulabongi ezibhedlela zempilo lase-UBH ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela se-UBH umnumzana Nasisi Asjanga utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi kulabongi abalichumi lasitshiyagalombili i-18 ababanjwe yilo mkhuhlane ngemva kokuhlangana lesigulane esibhedlela. Empilo abongi abalichumi lane i-14 babanjwe lumkhuhlane. Ngalokho abongi bathi abajabuleli isiphatho abasitholayo nxa sebebanjwe umkhuhlane lo bethi indawo abahlaliswa kuyo ayilunganga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi empilo uthi isiphatho sabanye babo elangeni asijabulisi.
Kodwa kuze kube lanamuhla ngiyakutshela mina ukuthi there are more than 14 nurses asebebanjwe naleyi corona ngenxa yokuthi besingenanto zokugqokisa. Kodwa lanxa sengibanjwe naleyi corona sokuthiwa ngihambe lami njengomuntu wonke ngiyehlala khona lelangeni. So thina singagula ngisempilo angisengumntwana empilo yini.
Kusenjalo isibhedlela sempilo sike savala iwadi yecasualty namhlanje ekuseni kufafazwa imithi evikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya uthe lokhu kwenziwa isikhathi sonke ukuthi kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane. Unkosikazi Nozithelo Dube wesesibhedlela sempilo uthi bake bamiswa phandle bengakaze bathole usizo.
Besifukele esibhedlela lamhla kodwa sithe sifika khona ngale sathola ecasualty kuvaliwa kwathiwa sihlale phandle bazathi sebesisiza siphomukuza bekhuluma ukuthi khona bekule patient ebhubhe ekuseni ebanjwe icorona.
Ezibhedlela eziningi kubikwa abantu nxa behlolwa bafikela khona kulokuthi baqale bafonele amaqembu avele emele ukuhlolisisa izigulane emakhaya. Okunye njalo kuyikuthi ukuhlolwa okuvamileyo i-rapid test ingahle ithi umuntu kalagciwane uhle ahlanganiswe lezinye izigulane kulokuthi ehlukaniswe abe yedwa. Lokhu kufaka abamongayo engozini ngoba bazabe belaye isikhathi eside. Abanye bahle baqale isibhedlela bengadlulanga emaklinika okwenza bahle bafikele ukufafaza igcikwane. Okunye njalo ezibhedlela kuswelakala abantu abahle bamise abantu emnyango ukuthi bangene esibhedlela bagcine bebonakala sebengenile ukuthi bayagula lapha abongi lezinye izigulane ziyabe sezixhumane laye kudala. Odokotela bathi umkhuhlane lo kwesinye isikhathi awuhle ukukhanya masinya njalo ilizwe vele alizilungiselelanga ukulwisa. Abantu abathi bayawulwisa basemahofisini balakho konke kodwa abayibo ababamba izigulane abavikelwanga ngitsho. Elova enkundleni ye Twitter izolo, umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe ukuqansa kwenani labantu abagulayo kobulawayo leHarare kutsho ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuvalwa izabelo lezi zombili. Ngolwesibili kubanjwe abantu abangamachumi amathathu lani abalomkhuhlane bengazange baphume phandle kwelizwe. Ilizwe leZimbabwe liyaqala ukuthola inani elikhuphuke kangako elabantu abathola umkhuhlane bengazange baphume eZimbabwe. Nimele Studio 7 ni wobulawayo ningubathabile masuku.
Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye 263 chat kuqale lamhlanje emthethweni ndaba kaMantshi Embare eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokuphula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane leCoronavirus eze COVID-19 National Lockdown Regulations. Umchuchisi edabeni loli umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Nhlangula ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana lamalunga ebandla eliphikisayo ele MDC Alliance onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova abathunjwa ngabantu abangakaza kali kubana bangobani kuze kube igathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore loTakawira abazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zibize amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore na omelwa ligqwetha uPaida Moyo Sawurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye loTakawira yena omela ligqwetha uTonderai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights laye baya kulandula lokhu besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ukuba izintatheli zindaba ngokusemthethweni. UChikore utshele uMantshi ukuthi wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba akazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UTakawira laye uyalilandula icala lakhe isithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wayeveze incwadi zakhe zonke zomsebenzi emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngiuPraxitus Jeremiah.
Ingxethi ezicubungula izombusazwe sezincome inyathelo eselithethwe ngabezokholo abenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches elokuqoqa umhlangano phakathi kwamabhishopu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lo mhlangano uza ngaphambilini kwesehlakalo sokutshengisela esiqoqwa mhlaka 31 kulinyanga ngenjongo yokutshela uhulumende weZANU-PF ukuthi uZulu usekhathele ngemisebenzi yenkohlakalo kanye lokubhidlika komnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
AbeZCC bathi amalungiselelo alumhlangano wamabhishopu amabandla okholo lesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe okhangelelwe ukwenziwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi eKentucky Hotel eHarare asekusibanga esiphezulu. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mtata ulandisa kabanzi ngamalungiselelo abo alumhlangano.
Yebo, uzoba khona umhlangano wabakhokheli bamabandla amabhishopu behlangana lalabo abahola ezombusazwe ama-political parties lapha eKentucky eZimbabwe Council of Churches mhlaka 13 July bekhulumisana ngendaba lezo lenhlupho ezibhekane leZimbabwe sekonfirmile ama political parties amanengi kusakhulunywa njalo ukuthi umhlangano lo uzohamba njani ama bilateral pre meeting asaqhubeka kodwa lo umhlangano uzohamba phambili mhla ka 13 July 2020
ingcwethi kwezokukhulumisana ngezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi linyathelo elincomekayo elithathwa yinkokheli yokholo lwesiKristu
liyedingakala ukubana amaZimbabwe bekhulumisane. Okuqatheleyo yukuthi sinanzelele ukuthi inkinga yeZimbabwe asoze ilungise kalula lula. Kuzathatha isikhathi, kuzadingakala ukubana abantu sibili badinge indlela abangathola ngayo amaqhinga lamacebo okulungisa inkinga ekhona eZimbabwe.
Emizameni esithe yenziwa ngaphambilini bebengabuyi emihlanganweni enje ababili abayibo abakhokhela amabandla amakhulu elizweni umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lowezanu PF umongameli Emerson Mnangagwa kusiya ngokuthi ngubani oyibizileyo kodwa uNkomo uthi ulethemba ukuba ababili laba bazabuya kodwa exwayisa ukuba makungaqakathekiswa uChamisa loMnangagwa kuphela ngoba eqakathekile lamabandla amancinyane lenkokheli yawo kule mizamo. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uNkosazana Similo Maphosa uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ihlangane inkokheli yamabandla ezombusazwe lawezokholo lwesiKristu.
Kuqakathekile ukuhlonipha izizalwa zelizwe yibo abavotayo. Kungakho nxa sesikhangela nje ukuthi ilapho esikhona sibanga sokuthi akula ingqubela phambili eyenzakalayo ngezomnotho welizwe, kumele kube labantu abahlala phansi njalo bakhulume.
Uqhubeke ethi leli nyathelo eselithathwa ngabe-ZCC lingamangalisi ngoba esithi kwakuvele kusenziwa kusukela endulo kufakazwa la izehlakalo ezisebhayibhilini. Abohlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-MDC Alliance batshele intatheli zindaba ukuba sebeyitholile incwadi yokubanxusa kulowo mhlangano besamele impendulo evela kunhlangothi zonke zebandla kuthi abohlangothi lunye ebandleni leZANU PF bazokuhluza okumunyethwe yiyo lapho sebeyitholile. Okwamanje kungekho abangakhuluma ngakho phezu kwalowo mhlangano. Isiminengi imizamo esithe yenziwa ngabenhlangothi zenkolo ezehlukeneyo kakhulukazi lwesiKristu ukubaletha ndawonye abezombusazwe ukuthi baxoxisane ukudinga indlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe abathi seziphazamisa ezomnotho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi lanamhla lokhu akukabi lempumela ebambekayo ngale mizamo eyenziwayo kusukela ngesikhathi sombuso kamuyi owayengumongameli Robert Mugabe. Ngakho-ke loba ibukeka imizamo yabe-ZCC bazoyicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubekela phambili ngomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi kalenelise ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba lathi sisebenzela emakhaya ngenxa yalomkhuhlane. Banengi abantu abathi bazatshengisela labanye emigwaqweni ekupheleni kwalinyanga bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe kanye lombuso webandla leZANU PF abathi uncindezela amalungelo kaZulu. Bathi wenze kahle umnumzana Jacob Ngarivume owebandla leTransform Zimbabwe, inhlanganiso esizimele zodwa labantu nje jikelele. Abathi ukutshengisela lokhu kumele kuguqule indlela okwenziwa ngayo kwezomnotho la kwezombusazwe. Kodwa abanye babo bathi besaba ibutho elilakho ukudubula abatshengiselayo emigwaqweni njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2018. Lanyakenye abantu baze bangene emigwaqweni bekhonona ngokoma kwempilo. abakubandla lezanu PF bathi akumelanga abantu batshengisele emigwaqweni ngoba kulabanye abangantshontsha impahla ezitolo babhidlize lezakhiwo. Ukutshengisela okuza kwenziwa ekupheleni kwalinyanga lokhu kwenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Josephat Mzaca Nguluve olwela amalungelo kaZulu, unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo, lo mnumzana Joseph Kolide Chuma okubandla lezanu PF. UNguluve nguye osungula lingxoxo.
Yebo leyi mathi leyi abantu bangayesaba bathi basongele ukuthi kuzachitheka igazi. Kodwa ufuna ukubuza abantu ukuthi abantu abasikhiyayo iviyo amaviyo onke eZimbabwe bebulawa yikuthi akulamithi ezibhedlela, bebulawa yikuthi abanye bayazibophela ama-side cases ase-increasile. Sikhangele abantu imitshado iyachitheka, izintandane ziyahawula ngenxa yesimo esikhona. Kathesi akudingi ukuthi sibe zii-members fake izandla ezikhwameni. Wonke umuntu ufuza asukume ancedisane. Ngingabona umbiko ongayisiwo kwenye iphathi ikhona koBulawayo ityona isoziphatha ibambeke kulowo umkhankaso okhona ukuthi kulungise ihulumente. Abantu mina amaZimbabweni wonke singakhetha umhlobo, abantu ababambisana into leyi bangahlimazi iy'mpahla zabantu, bangene esitaladini bahlale khona, bakakele khona, bengasuki kuze kulungise izinto.
Yesiyakuzwa Nguluve, isikole bambe khonapho ke sikhulume nomama unokuthula Adonsi.
Abantu kumele bazwisise ukuthi imatch leyi is not a political, aso political rally kumbe i-political gathering. Ayilani lokuthi libandla liphi. Leyi ngeyabantu beZimbabwe bathi bona hayi sikhathele ngoba baningi sibona ama-graduates amaningi. Abantu abalama master's degree baba ngama-domestic workers. So abakhona emsebenzini abatholi lutho. So leli ilanga leli is for Zimbabweans ukuthi bayatsho wona ukuthi hayi enough is enough. Asonto yephathi ukuthi yenxa ukuzana uPF haa. Yokuthi wonke umuntu uyadubeka at this time whether ukuzana okubuka MDC umbungaphi. So abantu kumele bahambe bayomatsha ngoba ukumatsha kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi you are simply lihambisa izikhalo zenu. Kambe ungubaba onjani? Nxa ukuthi i-government yethu izaba ngubaba ukuthi kungavela umuntu acomplain esechayo. So sithi ukuthi baba nansi singabantu abakho kodwa hayi thina sithi sesikhathini. So I think abantu kumele bacontinue bahambe bayomatsha. Enough is enough.
Bamba kancane khonapho Nkosazana Adonsi. Wathi sizwe ukuthi ubaba uJoseph Juma oyebandla leZANU-PF uthini ngodaba lolo.
Even kathesi singadride akumatshe kumbe sidride sekhithi uhulumende okaba umnakago kungene kumbe uhulumende okazibani ongelena lo. Nxa abanye beloku bengela buy into that hayi lokulizele asikusethi ndawoni akula lutho luyaphuma. We need to be prophetic. I believe in an opposition that will say, "Aye, because no one wants to show in the way of Christian. No one wants to show that we've got the amateurs, the amateurs as changing on us against us. So, since I've been so glad for us, so no one is going to want to move to full work. Because the woman full of no compromise into, who turn over intensity. Now,
ukunini kuthiwa kwenziwa ipolati kwathiwa kuzakhulunyiswana kwi-transitional authority. But into esesiyibona kathesi sokutshintshwa isisekelo sombuso, i-constitution sitshintshwa, thina besicabanga ukujona ihulumende le kwavele yangena sokuhanjwe ekoti kungela into ecacayo ukuthi yawina njani. Njalo ezomnotho ziyayehlula. Besicabanga ukuthi kuzaba ne-transitional authority. chiwele hivi kuma US dollar wakale skati sama US dollar pando kwa nisi tupezi nenga kuhunu mba achi zindu benza ananju sisiboni sana kuka jama proper reforms
yes ya uja wakulike sikuize kutu umama unokutula adonsi mwini nako skati wa mabantu e adonsi yesabu tiza tuchulwa yesabu kutukuza tini na abantu wengene mpakwene njari mwari jisesabu masocha lake la sebe nza lao pene asoze sebe nza lao katesi wabaja
inkinga ekhona ngopresident wethu uyachaya ubaba wethu uyakatsa umuntu wonke nje ovula umlomo othi hayi uyachaya so upresident wethu uyachaya ikona kancane into encane nje kuphela suchayi so abantu into abesaba kakhulu ukuchaywa ikudutshulwa ngoba sike sabona abantu bedutshulwa sike sabona nje okuningi indlela amapolisa lamasocha aziphatha ngayo
siye kuba kupolice
do not rush to say urumende lo usebenza amasocha umuntu angazuyatha we have seen demonstrations ezenzakalayo sithi umuntu angazethi indawo lezi zenza peacefully kungela kuthisa izinto landlani akunamuntu owatshayayo but lapho kwaba nama-riots khona abantu bebechaya then there was a reaction from the police. Because you must remember that amapolisa asipapa ngokuthi bebeqala ukuchaya abantu. For instance now, I haven't seen any statement as issue amapolisa ngamasotsha ukuthi ziyangena mhlakazenjani kuze kuzachaya abantu. No one can say that. But already you are now promising ukuthi wona hayi sokuthi abona bazachaya.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee kubandla lezanu PF unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo lo umnumzana Joseph Mzacangulube olwela amalungelo kaZulu bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th annual Trafficking in Persons Report, Wumbe Tip, ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolu gwalo, umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo, uthe ukuthengiswa kwabantu ababanjwa ngamandla okusebenza lokusetshenziswa kwezocansi kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amabili lanhlano 25 million asebekhulile labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kuvi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetire 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-tip. Ngozibandlela kuwonalo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi eleMelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. Umnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethwe ugwalo lwe-tip.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi leAfrika.
Ugwalo lwe-tip lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni likatire 3. Phakathi kwalamazwe kule China lapho uhulumende webandla le-Communist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yi-Belt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo we-Uyghurs kanye labokholo lwesimuslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eJiajing lakwezinye izigaba zalelo lizwe. Kwele Cuba, uhulumende kaMnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hatshi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Phakathi kwabantu abahlolwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike ikhulu 98 belawo. Lokho kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyankalolunye 885. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.